Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro gunyana 18/2017. Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa muchina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kits inotanga munyika, asi vanhu vashoma vachinyoresa kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Batore MDCT rinoti mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari kuita zviri nani kuSouth Africa uko vari kurapwa. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa roendesa gurukota revakarwa muhondo kumatare richiti vari kushandiswa nezano PF kuti vaumbe sangano revakarwa hondo rinorerekera kumutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe. Nyaya yakakwidzwa kumatare neMDCT ichiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakanganisa pavakataura mazuva echirongwa cheBVR inotadza kunzwikwa mudare sezvo gweta rava Mugabe rati rangarisina kugadzirira. Dynamos inorohwa neCapes United 1-0 izvo zvakaitadzisa kuenda pamusoro pemakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League neZuro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa mishina mitsva yebiometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like.